This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu kurume 23 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitiye zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Makurukota ehurumende ose apiwa basa nehurumende rekuti vatsanangure kumakambani ari kutyora mutemo weindigenization, kuti makambani aya haabvumidzwe kuramba achishanda muZimbabwe.
Gurukota rinoona nezvekuendeswa kwehupfumi kuvatema vapatri kuzhuwau vanoti makambani anotadza kupa vatema zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana musi wa1 kubvumbi achamanikidzwa kuvhara.
Sekunzwa kwedu pari zvino hapana muZimbabwe.
Mumiriri weZimbabwe kuBelgium anoti hapana mwana weZimbabwe akafa mukubhombwa kwakaitwa munyika iyi nezuro. China yobatsira Zimbabwe nechikafu chemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemana emadhora. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota ehurumende ratora danho rekuti makambani ekunze ose asiri kutevedzera chirongwa chekuendeswa kweupfumi kuvatema avharwe kana asina kutevedzera mutemo panosvika musi wa1 kubvumbi. Mutoro wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Danho ratorwa nemakurukota ehurumende iri raziviswa negurukota rinoona nezvevechidiki pamwe nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau.
Mutemo weIndigenization and Economic Empowerment Act une matanho aripo ari muchikamu chechishanu section 5 anofanirwa kunzi achitorwe pane mabhizimusi nemakambani anenge asingateedzere mutemo iwoyo. Saka makurukota ehurumende ose apiwa basa nehurumende rekuti vatsanangure kumakambani ari kutyora mutemo weindigenization, kuti makambani aya haabvumidzwe kuramba achishanda muZimbabwe asingateedzere mutemo yeZimbabwe. Kana vasina kukwanisa kupatsananguro yakanaka yekuratidza kuti sei vari kutyora mutemo, vasina zvakare kuti vatsanangure kuti chii chavari kuita kuti vagadziridze kuti vashande zvakanaka zvinoenderana nemutemo yenyika.
VaZhuwao vati izvi zvichaita kuti mutemo wekuendesa upfumi kuvatema utevedzerwe zvizere. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi avo vaimba vachipanga mazano munyaya dzezveupfumi hwenyika mubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende iri richaita kuti upfumi hwenyika hurambe huchiwira pasi sezvo vatema vazhinji vemuZimbabwe vasina mari yekuita mabhizimusi. Vamanyanya vati kana makambani aya akavharwa zvaita kuti vanhu vazhinji varasikirwe nemabasa, uye vatiwo pachazenge pasina kana mumwe chete zvake wekunze achazoda kusima mari yake munyika. Asi vaZhuwao vati Zimbabwe haina basa nemari dzinobva kunze, vachiti nyika ino ine mari yakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevesangano reConfederation of Zimbabwe Industries pamwe neveZimbabwe National Chamber of Commerce kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumiriri weZimbabwe muBelgium vaTedious Tafirenyika Chifamba vanoti hakuna mwana weZimbabwe akafa kana kukuvara mukubhombwa kwakaitwa guta guru renyika iyi reBrussels nezuro, kunyangwe paine zvimwe zvisvarwa zviviri zveZimbabwe zvaipfuura nepanhandare yendege yeZaventem yakabhombwawo. imwe nzvimbo yakabombwa nzvimbo inokwirirwa zvitima. Vanhu 31 vakafa muchiitiko ichi. Chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State chinoti ndicho chakateya mabhambu aya. Blessing Zulu Studio 7 abata vachifamba kuti tinzwe mamiriro yakaita zvinhu muBelgium nhasi.
Nzvimbo ino vanhu vari kutambudzika zvikuru nezvakaitika nezuro. Vari kungogara vari pamaximum level of alertness yekuti vaone kuti havapinde munjodzi. Nekuonawo kuti havafambe munzvimbo dzingadai dziri at high risk.
Kazhinji kana paitika matambudziko akadai, vanhu vazhinji vanowanzopotera kumuzinda wenyu imi semiriri wenyika. Pane vana veZimbabwe vakabatwawo here mudambudziko irori rekubhombwa kwakaitwa kuBrussels?
Isu seembassy tirikugara tichitaura nevakuru vekuno varidzi venyika, vari kutiudzawo ivo kuti hapana pavati vaona kuti pane muZimbabwe akange aafektwa nezviri kuitika. Isusu seembassy zvakare tirikutarisawo, tiri kugara tichitaura nemazimbabwenzi anogara kuno, vana vari kupinda zvikoro nevamwe vari kushanda kuno, and vese tiri kunzwa kuti pari zvino hapana akaafektwa nemabombing. Chatakanzwa chete ndechekuti kune vamwe vanga vachishandisa airport sevachipfuura nekuno vachienda kune dzimwe nyika, kuEurope kana kuAfrica. Takanzwa kuti kune mumwe chete kana vairi nezuro vakanga vari panharaunda yeairport vari in transit, asi vakakwaniswa pamwe chete nevamwewo vaifamba kusudurutswa nekuendeswa kune mama airport kuti vaenderere mberi nerwendo rwavo. Kune vamwewo vaiuya vataiziva and vatanga taudzwa kuti vachapfuura nepaairport, tinonzwa kuti vakaburuka mundege vari kune dzimwe nzvimbo nyika dzakafanana kunana France kuParis nedzimwe nyika dziri munharaunda, vakazokwanisa kuuya kuBelgium nemabhazi.
Mumiriri weZimbabwe muBelgium vaTedious Tafire nyika chifamba vachitaura vari parunare muBrussels naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mumiriri wenyika yeChina muZimbabwe waHuanping nhasi vazivisa kuti nyika yavo ichapa Zimbabwe mupunga unokosha madhora mamiriyoni 24 senzira yekuedza kupedza dambudziko renzara iro rinonzi ratekeshera nenyika yose. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vaping vataura mashoko aya pamusangano wekuzeya nzira dzokupedza nzara muZimbabwe wange wakarongwa nesangano reUnited Nations nemahofisi emutungamiri wenyika muHarare nhasi. Muumiriri weChina uyu ati nyika yake ichaona kuti chikafu ichi chauya munyika nekukasika kuti chibatsire vanhu vane nzara. Vatiwo nyika yavo ichaita zvese zvainokwanisa kuona kuti hapana munhu anoshaya nenzara munyika. Vati rubatsiro urwu rwakapetwa katatu pane rubatsiro rwechikafu rwakapiwa kuZimbabwe neChina pamwaka wa 2014. Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru weUnited States Agency for International Development amai Stephen Fangi nemukuru weDepartment for International Development yokuBritain amai Annabel Gerry vati nyika dzavo idzo dzagara dzichibatsira Zimbabwe panyaya yenzara dziri kuongorora kuti zvinhu zviri kufamba sei uye dzichawedzera rubatsiro zvichienderana nemamiriro anenge akaita zvinhu munyika. Vari kutungamira chirongwa chekutenga chibage munyika veNational Grain Command Center eKomodo Jasper Marangwanda vati pari zvino chibage chiri kupinda munyika chishoma pane chiri kudiwa, uye makambani akaita seGrain Marketing Board neDistrict Development Fund nemamwe vari mubasa iri vari kuita matambudziko ekutadza kusvika kunzvimbo dzese dzine vanhu vanoda rubatsiro. Vanomirira masangano anoshanda akazvimirira Maisali Dura vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti hurumende iri kuedza kubatsira vanhu, asi vatiwo inofanira kukoka nyika uye masangano ese anokwanisa kubatsira sezvo nzara yapfunya chisero munyika.
Dai vachitogara pasi vaita mubatsira pfangwo kuti zvagara zvine nzira yedu yenyika yeZimbabwe yatinokwanisa kusvika kumacommunities in a fastest way.
Mukuru wesangano reNational Association of Non-Governmental Organizations kana kuti nango vasifas zinumwe vatiwo hurumende inofanira kushanda zvakasimba kuona kuti munhu wese awana chikafu.
Chikafu gore rino chiri kudiwa zvakanyanyisa nenyaya yekuti kwakaita nzara. Saka kana chinhu chiri chishoma pavanani kwavanhu vachibvutirana Saka ipapo government ngaione kuti ive inogadzirisa kubvutirana kungango vapo.
Pane masangano nenyika dzekunze dzakawanda dziri kubatsira Zimbabwe nechikafu, uye hurumende inoti yakatsvaka mamiriyoni mazana maviri emadhora ekutenga chikafu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Rimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU rinoti riri kushushikana nekuramba kuri kuita vemabhanga kutambira magwaro anopa varimi mvumo yekushandisa minda kwemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti ma99 year lease sechibatiso kuti vakwanise kukwereteswa mari nemabhanga. Taita hurukuro nemutungamiri weZFU vaPaul Zakaria pamusoro penyaya iyi.
Dongo ndwangu ya mingu ya kutu na 99 yedu shaya shuna haku kona kutu ya nwaende wa mekura marikuma pengi. Hakuna kana mrimi mweche kia zisha taka mbiri ya kungo zizongo mrimi anoti ndatosi ya 99 yedu shi yangu kupengi. Ndapuwa mari. Hakuna mrimi atako na kupuwa mari yeri zirvoko. Inewari mbili mbavu kama zine wakainda kune mbunja. Kwa msore pengi na hizu lanzi wa kutu mazuki na wangia perao kuti mwanisha ya kushanda kushanda kuti wanwa wani malona haya zuna kuitika saishi.
Sei hurumende iri kushambadza kuti varimi vako kwanisa kuno piwa zvikwereti vachishandisa malisi iwaya iwo vasina kunge vanyatso gadziridza dambudziko iro riri kuzosangana nevarimi.
Muhurukuro dzavanoita zvizhinji dzacho isati wanzi kutanwa kuti vekune chakukurukura. Zvichida vanenge vaona zvekuti vasvika vapede nekuti chinhu chiyachichishanda. Asi nyaya huru ndiyo yekuti isu kana tichati taona murimi anobva kubhenga achiti mari yangu iyi ndatoisiya ma99 yevisi yangu taitiwa bhondi kana kuti ndo yatobatwa chesekurity isu tetichiti hachati zvoshanda.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Mangwana nyika dzakawanda dzinenge dzichipembera zuva rekukurudzira kuti vakatyorerwa kodzero dzavo pasi rose vava nemikana yekuudzwa chokwadi chezvakaitika kana kuti International Day for the Right to the Truth concerning gross human rights violations and for the dignity of victims. Asi vakatyorerwa kodzero dzavo muZimbabwe vanoti vari kurangarira zuva iri nemisodzi pamatama. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Hama Agnes Ncube vane mwana akatorwa zvechisimba muna Chikumi 2008 Kame Ncube uyo akabva atsakatika zvachose. Amai Ncube vanoti mwoyo wavo unorwadza nekuti havazive kuti vatsigiri veZANPF vanofungidzirwa kuti vakamupamba vakamuisepi. Amai Ncube avo vachema zvinopisa tsitsi vachitaura nyaya yavo vati kusvika vatsigiri veZANPF vakatora mwanakomana wavo vabuda pachena kwavakamuisa, maronda evakatyorerwa kodzero haasi kuzopora.
Akaita mwana wangu kana paguva rake handirizivi, guva rake mene handirizivi mwana wangu kuti mupenyu here kana akafa, asi ndoziva kuti akafa. Akadaizwa ndikatava ndichitevera mashure zvikandidadzokerwa mwana mukomana akarohwa mazino ayo.
Vachitaurawo neStudio 7 vaGraham Nyada, avo vakaurayirwa baba vavo mugore ra2008 nevavanoti vatsigiri vebato reZANPF vati vanoshungurudzwa zvikuru kunzwa mutungamiriri wenyika vachitaura kuti muZimbabwe mune runyararo asi kumamisha kwavagere kwakaberekera ingwe.
Zvekunzi munyika mune runyararo kutaura kwepamuromo chete kwavamugabe. Hamuna kana runyararo, vanhu vari kudisapia vangani.
Vaaniko Chikuwa Nyanga Midzi, baba vaTraimo Midzi, mumwe mutsigiri weMDC akaurayiwa zvakare kubhindura vati kuramba vachiona vanhu vaiponda ava zvinovadzimba mwoyo.
Zvino isu tinoregerera, inga tiri kubvuma kuti kuregerera, tinoregerera, but I need compensation to people. Anoziva ndikutaura? Because kupodza maronda nokuti ione ndakakutadzira iwe taregererana. Zvife zvakaita because kurerwa kwakataita vana isusuka. Hazviperi ronda racho. Ivo vari kufara vachifamba havana kusungwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Valoid Kuveavati, vanotarisira kuti Commission ye National Peace and Reconciliation, iyo yakapowa chigaje kupodza, pamwe nekunza runyararo munyika, ichabata basa nemazvo kuti vanhu vakashungurudzwa vawane zororo.
Justice I see a woman on the judiciary. Panama, I got out of butter. Macumuning compensation.
Kushungurudzwa kwevanhu vanopikisana nehurumende yavamugabe kunonzi kuchiri kuenderera mberi muZimbabwe. Pari zvino, mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara vakanyangarika muna kurume gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Paita ropa rakaipa pakati pevaimbova gurukota rezvedzidzo vaDavid Coulthard nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemashoko ezvinonzi zvakaitwa pamwe nezvaitaurwa navamunangagwa munguva yainzi vanhu vekumateveleland vaipondwa nemauto e5th Brigade. Vamunangagwa vanonzi muna 1983 vakaita musangano kuVictoria Falls vakati vose vaidyidzana nevavaiti vainge vapandukira nyika kana kuti madissidents vaizobatwa semapete vodirwa mushonga weDDT. Bhuku ravaColtat rinonzi The Struggle Continues, 50 Years of Tyranny in Zimbabwe. Vamunangagwa vanonzi vakazonyora tsamba kuvatori venhau vachiti havana kutaura mashoko aya uye vakati vaironga kuendesa vaColtat kumatare vachiti vainge vasvibisa zita ravo nezvavakanga vanyora mubhuku ravo. Asi vaColtat vanoti havasi kuzodududza uye vakagadzirira kuzvimirira. Bepanaure Chronicle rakanyora nyaya iyi muna 1983 makare sezvakangonyorwawo navaColtat. Vanhu vanopfuura zviuru zviviri vanofungidzwa kuti vakaurayiwa munguva iyi. Mukuseya nyaya iyi ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vaMax Mukandla kuti tinzwewo nyaya yavo.
Vamunangagwa pavasazotange kuda kudzvenga-dzvenga idare riripo kana kuti nyaya iri pachena. Chikuru ndechokuti deiwo zvava chikumbira regeriro. So munhuwo ainge changobva kuhondo asati aziva kukura. Ndokuti zvekare munhu anogara achingotaura kuti ndakatrenwa inini kuuraya achitadza kutrenwa kutungamirira. Tinoda utungamiri hwakanaka kuna vamunangagwa.
Asi kukumbira ruregerero chete kwakakwana here vamukandla kuti kupoze mavanga nekuti pane vamwe vari kuti vanoda kuripwa nenyaya kugraundi.
Unogoripa uchiti uri kuripa mari pamunhu musha mumwe chete mumwe chete. That 20,000 iri kutaurwa iyoyo haindiyo yechokwadi nekuti vanhu vacho vakaverenga ipapapo vaitomhanya mhanya vachitiza nekuti zvanga zvisiri pamutemo. Saka naizvozvo vanhu ivo vakatowandisa kudarika ipapo. Saka munhu iye anomboita mari yatingati isusu pafamily yekwedu sesu isu vamwe tiri 7. Saka tinenge togara pasi dare racho toti baba ngavaripwe kuti mari yavo ndeyakati tozotya mari iyoyo. Haishura iroro hazviite izvozvo. Munhu ngatende mhosva yake kuregererwa kwacho maritirwa anoitwa pane zvingaitwe kumateveleland ikoko. Zvokuvaka zvikoro, mayunivhesiti, zvipiwa vanhu pachena.
Avanga vari vaMax Mukandla vaive nhengo yeZipura vari parunare nantungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vari kutarisirwa kutanga kuferefetwa nekudyidzana kwavo nemhuri yeshoroma mabhizimusi inonzi yekwaGupta. Vari kukwikwidza musarudzo dzekumirira maRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika vaDonald Trump navaTed Cruz vose vakwanisa kukunda musarudzo dzematunhu dzakaitwa nezuro muAmerica. nengo idari reparamende inomirira Bulawayo East Muzvare Tawita Kumalo vanoti hurumende nemasangano anobatsira vane basa guru rekubatsira vakaremara. Muzvare Kumalo mumwe vanyarikani vainge vari pamusangano vainge warongwa nesangano reZimbabwe Down Syndrome Association muHarare. Ngatizwe hurukuru yavaita nachioneso Jani weStudio 7.
Vana ava vari kuda rubatsiro kubva kwatiri. Tibabatsire kuti vagone pavanogonera ipapo. Kune vamwe vasingashandisa maoko, vanoshandisa miromo kuti vashandise kompyuta. Ukamupa kompyuta iyo chimbondi drawera izvizvi munodona negotsi. Kune vamwe vanogadzira vhusi, kune vanogadzira nzara, kune vamwe vanopenda. Asi chandigumbura zvekuti ndezvekuti ndini ndoga ndanga ndiri pubulawo yakakura. Ndini ndoga ndari ndipo nevana ivavo. Tikambotamba, tikadini, pati ndarwadziwa. Kuti vana vakangamwa havana basa musosai. Endi kana muchivadaro vana ivavo akangopedza chikoro chako pachikoro ichocho chinovachengetedza ichocho haasisina upenyu wakunovharirwa kumba. Tiri kuti aiwa bodo vana ivava ngati vazivei kuti varipo.
Taona vanhu vane disability nyangu vari kupinzwa kumatare toita seku.
Zvatofana kuita ndezvekuti mapadzi ehurumende mapurisa uku ngakube nevanhu vanogona kuita sign language vaperekedzwe nevanhu vanovaziva mannerisms avo kuti kana chidai ari kureva zvakati ngakuende vanhu vanohwisisa vanhu ava kumatare ezvimuzva.
Nengo yedare reparamende nomirira Bulawayo East Muzvare Tawita Kumalo vari parunare muHarare nachioneso Jani weStudio 7. Baiskopo rinonzi Lost Tongue iro rinorondedzera nezverurimi rwechimu runotaurwa nevanhu verudzi rweComani San vanowanikwa mugwenga reKalahari kuSouth Africa rakashura mare nesvondo manheru mushure mekuwana mubayiro unokosha weWomen Film Critics Circle Award kumutambo weSocially Relevant Film Festival uchangobva kuitwa kuNew York muno muAmerica. Baiskopo iri rakaitwa nekambani yemvura yaAfrica Productions inotungamirwa nechizvaro cheZimbabwe vaDavidson Mudzingwa. Vachitaura vari kuJohannesburg, South Africa, vamudzingwa vanoti vakafadzwa zvikuru nekuwana mubayiro uyu sezvo baiskopo ravo rakakwanisa kuve pakati pemabaiskopo masere akawana mubayiro kubva pamabaiskopo makumi mana nemapfumbamwe. Vanoti vanofunga kuti kucherechedzwa kwavakaitwa uku kuchabatsira zvikuru kuti hurumende yeSouth Africa pamwe nedzimwewo hurumende dzakaitawo seZimbabwe dzichengetedze mitauro iyo inonzi iri kuenda ichitsakatika. Muchikamu chedu chatinotaura nezvizvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika taita hurukuro navamudzingwa.
Chitiko chakatikashamadza uyewo chikatifadza kuti pamabaiskopo anosvika iwo makumi mana nemapfumbamwe airatidzwa ikoko nemipando yakasiyana siyana inoita iyo madhokumendari marefu munova matatiri nemadhokumendari mafupi uyewo nemafirimu aya anonzi efiction muchirungu pange pachikwanisa kupuwa vanhu mubayiro vanosvika ivo kuda vasere. Takava umwewo vakacherechedzwa zvikuru kunzi basa ratakabata ibasa guru, basa rakafadza uye basa rakakosha mukati nepasi rose panguva ino. Saka takafadza zvikuru nezvatange zvichibuda izvi kubva kuvanhu veWomen Film Critics Circle Award.
Iwo mubayiro wamakawana wethe Women Film Critics Circle Award wakakosha zvakadii?
Mubayiro wakakosha unoremekedza zvikuru iwe kunyika yeAmerica ikoko nepasi rose nenyaya yekuti gungano iri gungano remadzimai anoongorora iwo zvinoitika mumabaiskopo uyewo vamwe vacho vachigadzira mafirimu uyewo vamwe vacho vachiita zvekunyora nezvekutapa nhau vanoita gungano akasiyana siyana pakati pegore vachiona kuti mafirimu api akaitwa nemadzimai ari kutaura nyaya dzakakosha kana kuti mafirimu api akaitwa chero nevarume asi ane dingindira riri kusunda nyaya dzakakosha munyika. Izvi ndo zvakaita kuti vange vasvika pakusarudza baiskopo redu iri rinonzi Lost Tongue. Uye mukutaura kwavakaita iwo vachikipa mubayiro uyu vakataura vachiti vakafadza zvikuru nenyaya yekuti ibasa guru rinoratidza kugara kwevanhu uyewo nemagariro atinoita netsika nemagariro not kuti kune veComani San chete vatavange tichibudisa mubaiskopo iri asi kumunhu wose ari pasi rose akaona baiskopo iri anosvika pakuzvibvunza mubvunzo kuti ndini ani, ndinobva kupi, uyewo pandakabva ndichiri kukuziva here, mutauro wangu ndichiri kumutaura here, uyewo tsika nemagariro dzedu ndichiri kudzitevera here. Zvakavafadza zvikuru ndosaka vakati aiwa regai tikukumikidzei mubayiro uyu nemucherechedzo nebasa ramakabata.
Totarisawo iwo verudzi rweCommon Sun vamai tarisa munhoroondo yenyu vakatambirawo sei kubudirira kwakaita Bioscope Railway.
Vatazivisa pari zvino vasvika pakunge vachisununguka zvikuru nekuti vakanga vasingafungiri kuti zvinhu zvakaita sezvizvi zvingasvika kunge zvichiitika. Munzvimbo yavanogara yeKalahari vajara kuona vanhu vanoita mabhaisikopo vamwanoita maadverts aya kutengesa vachisvika vachivashandisa vachibva vaenda vabva vanosvika pakunge vachinyangarika. Asi chinhu chokutanga kwavariwo kuti panosvika pakunge vachiuya vamwe vanhu vanotora bhaisikopo kwamakore matatu. Bhaisikopo rerabuda vanoramba vachivasundidzira vachitaura kuti aiwa kune vanhu vakati vari kuKalahari uku zvikuvafadza chose uyewo vari kusvika pakunge vachinyemwerera kuti aiwa tirikucherechedzwawo nezvatirikuda kunge tichiita kuno kwatigere kuKalahari.
Tichitarisa iro kubudirira kwaita bhaisikopo iri, munofunga here kuti kune zvakungabatsira muhurumende yeSouth Africa kuti inge ichicherechedza nekuremekedza zviri kuchemerwawo neverudzi rweCommon Sun?
Mubayiro uyoyu uyewo necherechedzo iyoyi ichange ichiunza mudongodongo kune vanhu vakasiyana-siyana, totiwo nekuhurumende yeSouth Africa, nokuti kana zvinhu zvadai zvinobva zvatanga kunge zvichibuda kune mapepanhau uyewo nenhepfenyuro dzakaita sedzenyu idzi, zvinoita kuti hurumende itange kuona kuti pane zvinhu zvoda kunge zvichigadziriswa apa. Pangadai pakakanganisika kuti panga tokanganisika zvachose.
Vamudzingwa chizvarwa cheZimbabwe, zvii zvamaigirawo Zimbabwe panhoroondo iyoyi yasimudzwa nebhaisikopo The Lost Tongue?
Zvakaita seizvezvi zvakoshawo kuti mukati menyika yeZimbabwe iyoyi nesechizvarwa chenyika yeZimbabwe ndinge ndosvika pakunzwa kunge ndichiita manyawu okuti iyi nyaya yaburikidza kuitwa kuKalahari kubudza nevanhu veCommon Sun inyaya zvakare inda kuongororwawo nemukati mehurumende yakafana neZimbabwe kuti zvinofa kunge zvichigadziriswa kuvanhu vekuKalahari zvinge zvinogadziriswa mukati menyika yedu kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzine mitauro yakusvika pakunge ichikotama nekutsvakati.
Vanga vari vaDavidson Mudzingwa vanotungamira mvura yaAfrica Production vari parunhare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwemiti nemvura pasi peUnited Nations. Mukuzeya nyaya iyi, chioniso Jani weStudio 7 abata mukuru weHuman Settlement muUnited Nations Habitat Dr. Thomas Chiramba.
Chese vanhu vari panyika panapa ndo patinorangarira nokufunga kuti tingachengetedze sei mvura nemiti kuitira kuti tikwanise kurarama pasi pano nenzira yekuti kana zvisipo izvozvizvi hapana kurarama.
Dingindira regore rino rinoti mvura nemiti izvi zvinorevei?
Ndinofunga kuti pfungwa yekuti vanhu vafunge nezvemvura nemabasa kuti vanyatsofungisisa kuti zvinoenderana nepapi ende uye zvingaitwe kuti tikwanise kuwana mabasa akati wandei nekuti vana vese vanokwanisa kuwana pokushanda mvura inge iripo nekuita izvozvo. Zvino mvura inoshanda munzira dzakasiyana-siyana kana kuri kuti kuchengetedza mabasa.
Mukuru weHuman Settlement muUnited Nations Habitat Dr. Thomas Chiramba. Totarisa nhau dzemitambo. Gurukota rinoona nezvemitambo munyika vaMakosi Nhlongwane nemutungamiri wesangano reZifa waPhilip Chiyangwa nhasi vasangana nevatambi vechikwata chenhabvu chemaWarriors.
Gurukota vari vemitambo vaMakosi Nhlongwane vanga vachifamba nemutungamiri weZimbabwe Football Association vaDr. Philip Chiyangwa vakakurudzira timu kuti timu ishande nesimba kuti Zimbabwe ikwanise kunohwina.
Asika tinoona kuti mutambo uyu uri kuuya panguva apo nyaya yehori yematch fixing iri kunetsa imowo muchikwata chemaWarriors nekuZifa ikoko, zviri kufamba sei? Hazvisi kukanganisa here magadziriro emutambo uyu?
Manzwa mutauriri weZifa vaHlolani Gwesela vachitaura parunhare naMavelous Muhlanganyawo weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk apo tichange tichitarisa nyaya yehurumende yekuti ichavhara makambani ose anotadza kuendesa zvikamu 51 kubva muzana kuvatema. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Gurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau vanoti makambani anotadza kupa vatema zvikamu 51 kubva muzana panosvika musi wa 1 kubvumbi achamanikidzwa kuvhara. Mumiriri weZimbabwe kuBelgium anoti hapana mwana weZimbabwe akafa mukubhombwa kwakaitwa munyika iyi nezuro. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande naMavelous Muhlanganya uye.